Mapeza anoti ave kutora nguva ino kuvaka chikwata chake chemakundano eAFCON ayo achaitirwa muCameroon munandira. Mapeza anoti ave kukanganwa zveWorld Cup achitora mitambo miviri yasara makwikwi aya kugadzirisa chikwata chake chemafinari eAFCON aya.
Ndinongoramba tichingoshinga kuti tingotamba tigadzire mitambo miviri yasara. Pari zvino kuda kutaura chokwadi chekuti tifunge nezveAFCON hapasisina kungana. Sorry kuWorld Cup chapo chanotigadzire timu rinokwanisa tinotamba kuAFCON gore rinouya.
Asi hazvisi pachena kuti Mapeza achange ari pabasa pachaitwa mafainari aya sezvo chibvumirano chake chebasa neFIFA chiri kupera muna mbudzi mafainari eAFCON asati aitwa. Asi mutevereri wemutambo wenhabvu vaSanford Maweni vanoti FIFA inofanira kuwedzera Mapeza mazuva ake ari pabasa kusvika AFCON yapera.
Tikatadza kuqualify as it stands, I don't think we will qualify for the World Cup. Saka ndirikungoti ngaisava inyaya yekuti vadzinge Mapeza nekutadza kuqualify for the World Cup. Already Mapeza akapinda chi maqualifiers atotanga. Saka tinofanira kuti ikapera contract yake 3 months indi kuti ngavampe chance vomba adequate facilities kuti asi aronge timu yakapinda kuAFCON.
FIFA yakati Mapeza akaita zvinofadza pamitambo yeWorld Cup iyi ichamuwedzera nguva kusvika AFCON yapera. Mapeza pachake anoti ari kufara nematambiro akaita chikwata chake neGhana achiwedzera kuti dai vakaita rati zvishoma dai vakakunda mumutambo.
Ndagutsikana nematambiro aita vakomana othere tisina ku machanze ata create on us tanga tine lucky maybe could have scored maybe one or two goals but ndozvoita mutambo webhora.
Asi vakawanda havasi kutenderana nazvo vachiti chikwata ichi chakatatarika zvinotyisa uyezve chiri kutambisa vatambi vadarikwa nenguva. Vatambi vakaita saKnowledge Msona, Kama Billiard, Kuda Mahati, Chabanika Musoko, Bruce Kangwa na Washington Arubi vakatanga kutambira chikwata ichi kare kare. Zimbabwe ichiri nemitambo neEthiopia pamwe neSouth Africa makundano e2022 World Cup. Ko AFCON Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Guinea, Michael Kariati.